kutaura chokwadi pane manganga akaoma andione va Blinken vachibudirira mukutaura nemapato ari kukwikwidzana kuburikidza nenyaya yehondo yakaitika pakati peiyo Israel neHamas. Tiri kuona kuti ipopotora gara kwemakore nemakore zvinonetsa because tinoona kuti rinosanganisa nyaya dzezvechitendero. Saka nyaya dzezvitendero dzinonetsa kugadzirisa kuburikidza tichishandisa nzira dzematongerwo enyika.
Asi vakawanda vanga vachiona kunga America inokwanisa kunge ichipodza hondo irimo sezvo iri inodyidzana zvakasimba neIsrael. Zvii zvamungataura muchitariso tichitariso ukama hweIsrael neAmerica?
Ichokwadi kuti vanogona kupodza zvazvinoita zvakafanana nekuti unenge une chipfekwa chako chatingati mutarauzi kana kuti kamburuchuzi kaidai. Kubva kaita pakanowani pakachiwani pakachibvaruka wobva waisa chigamba. Ndo zviri kuitika parwendo ruchaitwa navaBlinken kuti vachangonoisa chigamba asi kuti zvigadziriswe zvinoda matanho akasimba, matanho anobatanidza nyika dzose dzepasi kuti dziise musoro pamwe chete kuti chii chaizvo chiri kunyanyonetsa pakati peHamas neIsrael kana kuti pakati peIsrael nePalestinian Authority kuti zvigadziriswe kuti vanhu vachigadzirisana vagowati vachirarama pamwe nepamwe padivi nepadivi senyika dzinozvimirira.
Tinoonawo kuti nyika dzakaita seEgypt dzanga dziri dzimwe dzenyika dzanga dzichiyananisa pabopoto irori. Zvii zvamungatarisirawo kuti dziite parwendo rwaBlinken irworo?
Inyaya yakanaka yekuti President al-Sisi vari kuwanikwa vachibatsira kuti vaunze kupodza hondo yanga yamuka pakati peHamas neIsrael. Nekuti tikaona munharaunda iyo yekumiddle east, Egypt ine masimba akati kuu uyezve inogona kuteererwa neIsrael. Nekuti tikatarisa Egypt neIsrael ndo nyika dzinonyanyodyidzana neAmerica mumiddle east pamwe chete neSaudi Arabia. Saka Egypt inogona kuteererwa neHamas nePalestinian Authority pamwe chete neIsrael zvichiburikidza neiyo United States of America.